DJ
Riverside, Dark Sound, Sound,
them,
Back Max,
Champari,
Inu,
Tom,
Chino, Tito, Chakanaka, Pachigivisa, Chiginya, Chukwanza, Sotta, Kuleka, Ginya, Amsatimati, Unataka, Kora, Chichirova, Jeka, Reko, Kopina, Feta, Pastanzi, Mpinga, Kureta, Matanzi, Madinga, Kushinga, Kuketa, Kupeta, Maranzi, Matanzi, Mafanzi, Ganzi, Maplanzi, Eja Uno Uta Anjanzi, Kutihanzi, Maparanzi, Menge Musati Mazriketa, Kuti Mujatamba, Ngoma Mujaneta, Menge Musati Mazri, Ona Kuti Pafiri, Mura Tundini Meni Ekta, Menge Musati Mandi, Ona Kuti Ndiri Predator, Plus Nakamecha Kuta Inspector, Nakamecha Kupinza, Madingi Fia Fekta, Taka Joy Beta, but you